Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 21/2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi In Indian Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC in City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change, va Nelson Chamisa, nhasi vaita musangano wavo wekupedzisira muHarare. Asi vebato reZANU PF vanoti vaChamisa havafaniri kuramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo. Vamwe vatsigiri vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanoti kumasvingo kwaberekera ingwe pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti Triple C va Nelson Chamisa nasi vaita musangano wavo wekupedzisira pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechitatu pa Freedom Square muHarare. Musangano uyu vapindwa nevaive mutungamiri wenyika yeMozambique vaJoaquim Chissano uye vamwe vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakasiyana siyana nemusadag. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipanyaya inotevera.
VaChamisa vaudza zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana pamusangano uyu kuti ZANU PF yapindwa nekutya kukuru pamberi pesarudzo idzi.
Zvino ndanchiseka vanzwa rekuchema nekuridza mhere ndikati komunochema iko veZANU PF inga makangoti hatina mastrategi inga makangoti hatina pati inga makangoti hatina constitution. Macheme zane muna hazina budget. Imi mune mazupuko.
VaChamisa vatenda vaChissano vange vari pamusangano uyu.
You have seen President Chissano here. The first thing we have to do is to restore Zimbabwe to the family of nations. We have to go back to the Commonwealth. We have to go back to the family of the nations. We have to make sure that it's not here.
VaChamisa vatiwo vakasarudzwa havasi kuzosunga vanopikisa.
Hurumende yedu hatizoita sikala anosungwa muchero nenyaya yekuti amirira munhu apfambwe. Hurumende yedu ngarufume kana MRC are not going to be in prison. Nobody is going to be arrested for politics, including ZANU PF. In fact, it's ZANU PF people want to demonstrate. We'll give them the police, we'll give them drum majorists, we'll give them trumpets. To accompany them to see the president. And I will respond to them. No tear gas, no guns, no shooting of citizens. We want the dignity of the citizen to be restored.
Mumwe ataura pamusangano uyu akafadza vanhu, mudzimai wavaChamisa, amai Tokozi leChamisa. Mumwe wevatsigiri veTriple C ati anoda kunzi amai wenzira vemuHarare vati chavari kuda chete kuvhotera vaChamisa vachiti kuZANU PF hakuna chakanaka chingabudako.
Ndikukurudzira kuti vanhu vavhotere vaNelson Chamisa.
Mumwe womusigiri weTriple C asina kuda kudomwa nezita. Achi iyeya asi kutarisira chimwe chinhu kunze kwekukunda kwebato rake reTriple C musarudzo idzi.
Ino takambozita kuna Mwari handizvi kama. Asi tikaona vakadaita chitsotsi chavo. Aiwa. Kana kuri kufa ndopa chapira nepo.
Asi vaGibson nyika dzino vanoongorora nezvematongero enyika vati vachamisa vafanire kuramba zvinenge zvabuda musarudzo.
Zvine zvazvinotaridza zvingadaro kuita zviviri kana zvitatu. Chekutanga ndechekuti vachamisa vari kuzvidza atingati ma-institutions edu emuno muZimbabwe anoongorora nyaya dzejekerere resarudzo.
Ikuwo vari kukwikwidza musarudzo dzekutsvaka mumiriri weparamende kuEpworth North vakamirira bato reZANPF vataura ikandishaya vatsinirawo mashoko avanyika dzino.
Maelection results haarambwi nemuromo. Kana ucharamba unofanira kunge wakamira pagwaro remutemo zvinotemwa nezvakarayirwa nemutemo wenyika ino. Kuti chinyuto chako chiri kukupa kuramba zvabuda musarudzo chakamira papi woenda kumatare edzimhosva kana une chinyuto.
Pamusangano wanhasi pane mwanasikana wechidiki aita detembo rake achikurudzira ruzhinji kuti ruvhotere vachamisa musarudzo dzemusi wechitatu.
Let's vote against slandering and looting of our national resources, our gold, our diamonds, our platinum, and just benefiting the few in the upper levels of power. Let's vote against a cruel, clueless leadership.
Vanhu mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu vakanyoresa kuvhota musarudzo dziri kuitwa musi wechitatu. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemitemo vakazembe vaburitsa mashoko mugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette kuti nemusi wechitatu pachaitwa sarudzo rinenge riri zuva rezororo nekudaro vanhu avaende kumabasa. Tichiri panyaya yesarudzo, vatsigiri vebato rinopikisa Residents Coalition for Change vanoti kumasvingo kunzvimbo dzakaita seBikita, Gutu nekwaChivi kwaberekera ingwe sezvo vari kurohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF vachinzi vazive pekuvhotera nemusi wechitatu. Asi veZANUPF vari kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Bato reTriple C rinoti nhengo dzarosere dzakarohwa nezuro manheru kuBikita, mumwe chete vaChivi uye vatanhatu kwaGutu munyaya dzarinoti dzine chekuita nezvematongerwo enyika. KuBikita, vaRobert Mkuwe navatasarira masadza vakasvikirwa pazvitoro zvavo panyika vakarohwa zvakaibisisa nevanonzi vatsigiri veZANPF vaiva nemotokari dzebato ravo. Vamasadza ava vakabva mazino vati vamwe vatsigiri vanomwe vakarohwawo uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa eBikita.
Ainda ngana akatogara pabhawa nemafesa mubhawa pangwini ndakati varangosvikirwa zvekani toda kutenga ndikatoti otherwise makustomers handiti. After that vana vakatobvara ndunzi uya kunotitaurira ni vana vakatoita towards mota yangu akapaka kuti vana vakatanga kutorohwa ipapo wa zvakaipisisa nemboma nemaoko chaiwo zveya ndakarohwa sekere.
KuGutu South, kanzura weTriple C weward 37 vaJeffrey Tagemari vanoti ivo nevamwe vavo vashanu vari kugara makomo mushure mekurohwa nekudzingirirwa nevatsigiri venhengo iri kumirira ZANPF musarudzo dzedare reparamende vapupura itogarepi.
Parikumira
Triple C kuchiri sendra musarudare reparamende vapita makotosi vanoti imwe nengo yavo paedwa mapamura vakamanikidza kuenda muupoteri mushure mekurova zvakaitisira nevanosungidzirwa kuti vatsigire ZANU-PF avo vakange vakanongedzera futi mumusoro nezuro
saka kwakauya mota yakaburuka munhu akabata futi akavatendekera futi achivafundudzira kuti vapinde mumotikari mavo sivo vakangotivo hai kusikufande kupi vachibva vatiregai nditisi haiko zvino vakavanda chiro ndingaziva kwavari handigona kuti ndikutaurirei
asi vatogarepi varamba mhosva yavari kupomerwa
nyaya yekuti maagenti akanga abva akazorohwa muroti kuona kuti mastori kungonyepawo zvona munhu achienda kuelection achifirira kuti ndinonodziwa kana kuti achitya fanira kuzvipripeya kuti agozovapa vatigiri vake tsananguro yokuti sei takadyiwa
mutauriri wezanupf masvingo vapepukai chiwewe vatiwo vatorava hariiti zvemhirizhonga
zvino zviri pachena kuti avo vari kuita mhirizhonga vanhu vanoziva kuti hapachisina chembwa ivo vatenzi vararira mangai bato rezanupf richakunda zvine musindo nomusi wechitatu nokuti ibato revanhu
asi munyori mubazi rezvesarudzo kutriple c mumasvingo vagodfrey madzikanda vanoti mhirizhonga haisi kuzotadzisa vatsigiri vavo kuvhotera shanduko musi wechitatu mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwashe dehwa vata vasati vanzwa nezvenyaya idzi
ina handisati ndamaripota acho handisati ndamaona hangu but aencourage kuti kana pane anenge achiti ndarohwara pane ripoti ngaingoisa ripoti kumapurisa so bati tobva taona kuferefeta ripoti yacho
vesangano rinorwira kodzero dzevanhu recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti contract vanoti dunhu remasvingo ndiro rine nyaya dzemhirizhonga dzakawandisa kudarika mamwe matunhu musaro dzegore rino ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
zvichakadaro bepanhau reherald rinoti muzvinafundo Stephen Chan avo vane mukurumbira zvikuru pasi rose vachidzidzisa paUniversity of London vakasungwa nezuro uye vave kupomerwa mhosva nehurumende yekuti vaida kudzidzisa vanopikisa zvechiuto kuti varwise hurumende kana vanopikisa vakakundwa musarudzo dziri kuitwa musi wechitatu kunyangwe vachan vachizivikanwa nekushorawo vachamisa zvakanyanya bepanhau reherald rave kuti chipangamazano chavo vachan vanonzi vakauya munyika vachida kudzidzisa havo vanhu nezvemutambo wekarati uye vainge vakokwa navapo danisa vejindokai old hararians bato retriple c riri kuti mashoko ari kutaurwa neherald ndeenhema mapurisa achiri kudzidzira basa gumi nemapfumbamwe epamukushi training camp iyo yaimbozikanwa nekuti Morris Depot akarova vanhu zvakaipisisa muHarare nemusi wechishanu pakopa Cabana akandwa muchirongo zvakare nhasi achimirira kunzwa mutongo wedare raMajor Street pachikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera
gweta remapurisa yava Norman Mugia vaudza Studio 7 kuti vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi
ndemhirizhonga public violence kunzi vakarova vanhu mutown ndiyo mhosva yatirikutongwa nezvayo but ndiyo mhosva yatiri kuramba because isu vatoizivo kuti mhosva yacho ndiyeyai for all we know my clients vari innocent
vamugiya varambawo kuti mapurisa aya akasungirwa mukati meguta vachiti vazhinji vavo vakasungirwa kumukushi training camp
vakasungirwa mudepo vamwe vakunzi vakasungirwa mutaoni vamwe vakanzisungirwa mudepo but the correct position is maclients angu vakasungirwa pamudepo
mutikiti vari kuferefeta nyaya iyi vadavidson ngesi vari kuramba kuti mapurisa aya apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachiti mhosva yavakapara ihombe uye vanogona kutiza nyaya isati yatongwa Mumbo wavo kudare vange sifati mapurisa ya kaenda mudhorobha kunorova vanhu paCopacabana achitsiva kurohwa kwainge kwaitwa vamwe vavo vaviri vanoti Tanaka Kits Kaseke naEdmo Njovu nevanhu vavainge vadenhana navo zvinonzi pavakadzoka vakawanda vakashandisa zvamboko nemboma vakakuvadza vamwe vanhu nekuputsa midziyo mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano revagari vecombined Harare Residents Association varuben akili vati vanotambira kusungwa kwemapurisa aya vati vanotambira kusungwa kwemapurisa akatyorwa mutemo aya vachiti ndo zvinofanira kuitika nguva dzese
asi tingatii zvaitwa nevakuru vemapurisa uyezve tikati nehurumende zvokuona kuti vanhu ivava vabatwa vachive vanoendeswa pamberi pematare zvinove tingati danho rinotaridza kuti tinge tine muono wokuedza kuti munyika muve nerunyararo uyezve zvakare kuti vanhu vasangoisa tingati mutemo mumwawo kwavo uyezve izvozvo pachirungu zvino zvinodzokera pachirungu rinoti constitutionalism kuteerwa kwebumbiro remutemo chinove chinhu chakakosha pane ino nguva
mune imwewo nyaya dare ramagistrate raenderera mberi richinzwa chikumbiro chenhengo makumi mana dzecitizens Coalition for Change, CCC, idzo dziri kuda kutongwa dzichibva kumba panyaya dziri kupomerwa. Nhengo idzi kusanganisira vaGrant Moore Hakata, vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende, vakamirira bato iri kuGlenview South, dzakasungwa nemusi wechipiri chapfuura dzichipomerwa mhosva yekukanganisa mamiriro ezvinhu kana kuti disorderly conduct apo dzaitsvaga rutsigiro rwebato ravo dzichitenderera mumigwagwa nemotokari. Nhasi dare ranzwa kubva kuvakuru vemapurisa pamakamba eHighfields neGlenview uye vachuchusi vari kupikisa chikumbiro chekuti vanhu ava vatongwe vachibva kumba kwavo zvichakadaro dare reHigh Court richanzwa mangwana nyaya yakakwidzwa kumatare nemagweta anorwira kodzero dzevanhu anoti vaArnold Tsunga vaMusa Kika naBishop Anselmo Magaya uye vaDelphin Magaya yekurambidzwa kuongorora sarudzo. Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndiyo iri kumirira vana ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano nemasangano anopa rubatsiro akazvimiririra ari kukurudzira hurumende yeSudan kuti ibvise zvimhingamupinyi panyaya yekuti mishonga ikwanise kupinda munyika iyi kuti vakwanisewo kurapa vanhu vari kurwara. Zvinonzi munyika iyi matanga kupararira zvinotyisa chirwere chegwirikwiti zvikuru kuvana. Chirwere ichi chinonzi chiri kuwanikwa zvakanyanya muvana vari kutiza munyika iyi vachinopotera kunyika dzakaita seSouth Sudan. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nekuda kwehondo iri muSudan hadzifunge kuti nyika iyi inokwanisa kuona kuti chirwere ichi chapararira zvakadii. Asi vanopa rubatsiro vanoti zvinonetsa kuda kupinza mushonga munyika iyi, nekudaro hurumende yeSudan inofanira kurerutsa mimwe mitemo. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Mutungamiri wenyika ye America va Joe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kutarisirwa nhasi kushanyira Maui mudunhu reHawaii kunosangana nemhuri dzevanhu vakafa nekuda kwemoto wakauraya vanhu vanodarika zana negumi. Uwandu hwevanhu vakafa hunonzi hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukuru wesangano reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti Zinata vaGeorge Kandiero vanoti varapwi ngavasungunuke havo kunowana rubatsiro kusangano ravo ari masikati machena nokuti hapana chinonyadzisa kurapwa nen'anga sezvo ariwo magariro evatema kubva pasichigare. Vakandiero vaenderera mberi vachiti bazi rezveutano riri kushanda nevarapi vechivanhu uye vanotiwo kune dzidzo yavanovana kubva kuna ana muzvinafundo vezveutano avo vanoshanda nemayunivhesiti izvo zviri kuvandudza marapiro avanoita. Mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapinidze anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weZinata vaGeorge Kandiero vanoti vanombopangana mazano navana chiremba vari mubazi rezveutano mukuedza kwavo kubatsira varwere.
85% yevanhu vedu vanoenda kuchiwanhu for one reason or another during their lifetime. Iongororo yakaitwa neWHO zvinoratidza kuti isusu sevarapi vechivanhu tine chikamu chihombe chatiri kubatsira muraramo yeutano wevanhu vedu. Zvinoda kuti zvikosheswe uye zvitsigirwe zvienderere mberi chiramba zvichibatsira vanhu vedu zvisaitwe chiwanzi asi kuti tirambe tichiita kuti tisangane newe wacho vanozviitira vari Western Trade.
Vakandiero vanoti ongororo yakaitwa iyi ndiyo yakazopa simba hurumende kuti kuumbwe sangano reZinata sezvo n'anga dzaibatsirika zvakanyanya nemishonga yechivanhu. Vaendera mberi vachiti kwave nechikoro chinodzidzisa kurapa nemishonga yechivanhu zvinochengete zanaka yevatema.
Tane mishonga yedu yakuya ematablets nemacapsule. Tine chikoro chiripo chetraditional medicine chekuti munhu anogona kutowana sike. Chikoro ichi chinobatanidzira even vari kunze vanodawo zvekurapa, vanoda kudzidzira kurapa. Tine maprofessor vari kuuniversity vanouya kutibatsirawo pazvidzidzo.
Mukuru weZimbabwe National Practitioners Association Bishop Cuthbert Nyaruvende vatsinirawo uye vakakurudzira hurumende kuti ichengetedze mishonga yechi vanhu yavati inhaka yevatema kuti isapambwe nevabva kure avo vanoishandisa kugadzira mapiritsi asi vana vevhu vasina chavanowana kubva mazviri.
Dambudziko ratiri kuita nderekuti mishonga yedu mizhinji iri kubiwa yakaita sana zumbani, miringa iyoyo, imbiber tree inobiwa ichiendwa nayo kunana Saudi Arabia, ichiendwa nayo kana vachinoishandisa nokuti inorapa ende tinoziva kuti mishonga iyo ndiyo inogadziriswa mapiritsi zvakare. Saka hapana chekutya. Kune vamwe vane sisimu yekutaura kuti hatishandise mishonga asi mapiritsi vachinwa anobva pamiti yedu iyoyo.
Muna kukadzi gore rino mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro akaita musangano nemasangano anomirira maprofita n'anga nevarapi vechivanhu vakavakurudzira kuti vakurumidze kuendesa vamwe varwere kuzvipatara zvikuru vaye vane shuga nemamwe matenda anoda majekiseni nehunyanzvi hwepamusoro. Dr. Mangwiro vakaendera mberi vachiti donzo rekurapa nderekuraramisa munhu nokudaro zvakakosha kutsvaga nzira dzokudzivirira njodzi yekurasikirwa neupenyu hwemurwere.
Kune mutemo chapter 2714 yakabva kudare reparamenti guru renyika kuti zvinokodzera kuti vari kutirapa ava pange paine boka rinezenge richitarira kuti vanhu ava vari kuteedzera mutemo here wakatarwa kuitira kuti varwere nevanhu vemuZimbabwe vasaiswe mutsaona nenhubu dzimwe dzinogona kunge dziri mumapako imumapapto imomo. Chiripo ndechekuti tinoda kuti tiyo chizani ndoza tanya kuti upenyu wevanhu unokosha takumbirisa zvekuti vanenge vada kuti vari kuita izvi vanofanira kunge vaine zvinhu zvekutarira kucheka munhu kuti haana BP yakakwira here haana shuga yakakwira here haasi kupisa miri here uyezve ari kufema zvakanaka here
muna 2020 hurumende yakadzika mutemo wetraditional medical practitioners act uyo unoomba kanzuru inoongorora mashandisirwo emishonga yechinyakare kana kuti traditional medical practitioners council mutemo uyu unosungira vanoita mabasa aya kuti vanyorese zviri pamutemo ndakamirira studio 7 muHarare ndini ropafadzo mapinitsi
munau dzemitambo nabvu yevakaremara yeamputee football muzimbabwe iri kusimukira zvakanyanya mune avo vakashaiswa mukana wekutamba nabvu pasi pezifa CAF nefifa nenyaya yemamiriro akaita miviri yavo michael kariati anotipa nyaya inotevera
Mukuru weZimbabwe Amputee Football Federation vaRobert League Msarafu vanoti mutambo uyu uri kugamuchirwa zvakasimba uye zvine mufaro mune avo vakashaiswa mukana wekutamba nhabvu pasi pezifa nemhaka yemamiriro emiviri yavo
mutambo uyu uri kugamuchirwa zvakanyanya munyika yose asi uri kunyanya kugamuchirwa neavo vane madisabilities vaitadza kutamba bhora pasi pemitambo yeFIFA rules of the game Amputee Football ine ma rules of the game akasiyana ne manormal rules atinoziva the FIFA rules of game zvekuti vakaremara vanokwanisa kutamba mutambo uyu zvisina dambudziko vatambi vari kufara chose
vanoti vari kutarisira kuti panosvika makundano e2026 World Cup Amputee Football inenge yave kutambwa nyika yese sezviri kungoitwa nhabvu pasi pezifa
tichaenda kuEgypt muna April 2024 kuma World Cup qualifiers kumutambo uchatambwa ikoko uye tinotarisira kuti kana takunda tichanotamba kuWorld Cup muna 2026 asi tisati tasvika kwese ikoko tinoda kuviva nechishokwadi chokuti munhu wese ari mumaprovinces nemadistricts ezimbabwe mutambo uyu uchange wasvika kwavari
mutsigiri wemutambo uyu vakuda mapira vanoti budiriro yaitika mumutambo uyu inofadza zvikuru asi wave kuda kuramba uchitsigirwa kusvika Zimbabwe yasvika kana kuWorld Cup
budiriro yaita mutambo weAmputee Football ibudiriro yakanaka zvekuti ende tikufanira kuramba tichikurudzira nda support yedu zvikuru tirambe tichisimudzirana zviende kumberi tigumisire tiriko kuma World Cup tichitambawo
Amputee Football inotambwa nechikwata chevatambi vanomwe vakadimbuka makumbo kana ruoko asi vachikwanisa kushandisa zvibatiso kana kuti macrutches Nabvu iyi haisi pasi pesangano renhabvu rezifa asi pasi peZimbabwe Paralympic Association iyo inotungamira masangano emitambo evakaremara munyika
takatonyoresa neZimbabwe National Paralympic Committee inoshanda iri pasi peSRC tikanyoresawo zvakare neConfederation of African Amputee Football CAF uye neWorld Amputee Football Federation zifa igaveni zvayo Amputee Football ende haisitombori member yeWorld Amputee Football Federation inova international governing body yechi yeAmputee Football
chikwata cheZimbabwe mwedzi unouya chiri kutamba makundano eAfrica Paralympic Games umo chiri mugungano regroup A ne Cameroon, Ghana pamwe ne Tanzania. Murairidzi wechikwata cheZimbabwe ichi Paul Madziva anoti nhasi chaiye vanga vari mugadziriro uyezve vachiona zvivhitikiti zvezvikwata zvavari kuzosangana nazvo.
Tenge tichitamba tichigadzirira mutambo iyi kwengu yakareba apo takamboona vakomana tichasangana navo vekutanzania takaongororawo mavhidhiyo avo matambiro avanoita nekuti vetiri kutamba navo vekutanzania vange vari mumutambo iyi kwengu yakareba
makundano aya ane zvikwata gumi nezviviri semasangano ese emitambo munyika vamusarafu vanoti vari kusangana nematambudziko akati wandei anoda kugadziriswa kusanganisira kushayikwa kwemari yakakwana yekushandisa zvirongwa zvavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
Muchirongwa chedu chelife talk na 8 PM nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika kwasara mazuva maviri chete kuti vanhu vasarudze mutungamiri wenyika nengo dzedare reparamende pamwe nemakanzura matsva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezo nguwa hidi apera, regai timbotari saa msore na ushwa kare. Mutungamiri webato rinopikisa RCCC Vanelson Chamisa vaita msangano wawo wekugumisira muHarare vachiti vachakunda musarudzo. Asi veZANU PF vanotiwo vachamisa vanofanira kutambira sarudzo vakakundwa. Tasuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Kids Tube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bakuvi